mangwanani akanaka vateveri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 13, 2019 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi mukaenda ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi rimwe divi remba yava job sikala pamwe chete nemudhuri wakaipoteredza zvinopunzwa nemotikari nhasi zimbabwe inocherechedza zuva remauto tichanzwa zvinobva kwamurimi vateereri vestudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc chimwe chikamu chemba uye mudhuri wakaipoteredza wenhengo yemdc inomiririra zengeza west mudare reparamende vajob sikala yakaparadzwa nemotikari yakabonderapo nezuro vasikala vaudza studio 7 kuti vanhu vakaita izvi vakabva vabatwa nevagari vemust marys kuchitungwiza vakabva vaendeswa kumapurisa tatadza kubata mutauriri wemapurisa senior assistant commissioner paul nyati avo vange vasingadaire nharembozha yavo vasikala vati kudhumwa kwemba yavo kunogona kunge kune chekuita nezvematongerwo enyika ngatinzwei hurukuro yavaita nablessing zulu westudio 7
vauya nemota yelexus nemanumber plates ayo ese angozvara pamasocial media aya vasvika nguva dzokuma 6 dzamanheru nokubvetemesa motikari yavo nokurova jurawo rangu remba yangu nokudistroya side rese rejurawo rapindo mwena uye jurawo raita makreki rose kusaidi rakatarisa kueastern side remba yangu iye zvino tanoripota mhosva yedu kust marys police station mapurisa vakaita attend to it also with agency and immediates nokubva vatisezvo nyaya iri kudai vazoenda nezvipamakoni police station ndokwatiri kutobva izvozvi mumotikari mangu ndiri kutodhiraivha ndina mapurisa pano uye zvekare naivo vauya kuzodhuma imba yangu
vazobatwa sei vana
vabatwa nemob yomust marys pavanga vode kutiza nokubva mobhu yest marys vaona vabondera pamba pangu nokuvaunganira matiri ese nokubva vavabata vavabata kudaro vatorerwa makiyi emota kudzikana vabatwa navanhu uye vataenda kumapurisa vari kubvuma mhosva yavo kuti hongu tadhuma imba yavasikala tikavabvunza tikachikochikonzera chii chii matimwanani vari kungotsenga mumukanwa kunge muroora aroorwa nhasi
saka nyaya iri kutariswa kuti inoendeswa rini kumatare
vataura ivo izvozvi vamupurisa vedu vasundhuza vari kuite nyaya iyi vapedzerana namapurisa makuru epamakoni police station vari kuti nyaya iri iri kuita kudare kusvira mangwana
saka vari kupomerwa mhosva yei vana
vana ava vane mhosva mbiri one yemalicious damage to property uye zvekare yenegligence driving ndo mhosva mbiri dzavawana kuti vanga dziri padhuze zvokuti vanga vapomera
hazvinei nechekuita nematongerwo enyika here zviri kufamba sei semanzwiro amuri kuita
mazuva ano nokupisa kuri kuita nyaya sezvematongerwo enyika hungava hudununu hwebenzi kuti munhu aite rule out foul political play zviri pachena kuti vakomana vamachindaya vane vanhu vangava vatuma kuti vauye vazoita zvavaita pamba pangu
saka izviri kukuvhundutsai here
ndofunga kuti munondiziva kwamakore atirebei vablessing zulu ndakambototywa kunge ndichaurawa ndikapiswa muviri wangu wese nezvombo zvese mugore ra2003 musi wa13 january vamwe vangu vese vakapera kutiza kuenda kunze kwenyika vakaita sana vagabriel shumba vakatotwa neni asi ini ndakaramba ndichiti nyangwe nika ino nika jizagwa andi fundishi ne zunu sisina na maturo ukwara unoshisa no kunyadzisa kuita zunu zvakapusa kudaro.
Nengo ya MDC inomirira zengeza West mudare reparamende va Job Sikala vange vari parunare ku St Mary's kuchitungwisa na Blessing Zulu West Studio 7. Zimbabwe nasi iri kucherechedza zuva remauto Red Defense Forces Day. Paine kuri ziro yekuti mauto asapindire mune zvematongero enyika uye kuti aremekedze kodzero dzevanhu. Mukuru we Human Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vade Wamavhinga vanoti zuva rekucherechedza mauto izuva rakakosha chose munyika, asi zvakakoshawo chose kuti mauto aremekedze kodzero dzevanhu pamwe nekusarerekera kudivi rimwe chete mune zvematongero enyika. Ngati nzwe hurukuro yaitwa na Jonga Kandemiri we Studio 7 na Ava Mavhinga.
Zuva remauto izuva rakakosha rekucherechedza vanodzivirira nyika kubva kumhandu dzekunze. Zvinokosha kuti pamakore akabva esaya pacherechedzwewo zvinofanira kuitwa nemauto pasi pebumbiro remutemo renyika, kuti vasimbaradze nyaya yekuchengetedza nyika yeZimbabwe, zvakarewo vachiremekedza kodzero nebumbiro remutemo renyika. Chikuru chingada kutaurwa ndechekuti dei vakuru vemauto vashandisa zuva guru iri kuyeuchidza mauto kuti havatarisirwe kupinda mune zvematongerwo enyika. Basa rekuchengetedza nyika, kuchengetedza nyika yese nevanhu vese zvizvarwa zvese zveZimbabwe zvisinei nemapato kana zvematongerwo enyika, ndoshoko guru rinofanira kurovedzerwa kana tichicherechedza zuva remauto.
Asika Ava Mavhinga, takanzwawo mukuru wemauto vachimonyo vachitaura kuti mauto haaite zvematongerwo enyika. Munozopikisana nawo papi ipapo?
Iwayo mashoko avachimonyo mashoko akanaka anofanira kutambirwa nevana veZimbabwe, asi tikaona maitiro anga achiitwa nevakuru vemauto panguva yapfuura, zviitiko zvemwedzi wambudzi mugore ra2017 pakamiswa Tokyo vamugabe nechisimba, zviri pachena kuti vakatungamira mauto dei asiri mauto zvisina kuitika. Saka tinoda kuti titi kuchengetedzwa kwenyika kunotaura iko mubumbiro remutemo renyika kuti mauto haafaniri kunge achitora matano akaita seiwayo. Ndomotsi piri tinotizve mauto ngaarangarire nyaya yekusimudzira nekuchengetedza kodzero dzevanhu. Tinoona kuti panguva mbiri muna Nyamabvu gore rakapera nekutanga kwegore rino, mauto akapindira kurambidza vanhu kutaridzira, pakashandiswa pfuti, vanhu vakapfurwa vakafa. Zvese izvi hazvifaniri kunge zvichiitika. Tinovimba kuti vachimonyo nevamwe vavo vachataura kunyika yeZimbabwe kuti mauto akaita izvi zvekupfuura vachiuraya vanhu anofanira kuti amiswe pamberi pematare edzimhosva, kuti zvizivikanwe kuti mauto haadeuri ropa risina mhaka. Tochirangarira nziyo dzenguva yehondo tichitora musemienzaniso nzira dzamasoja, zvichitaurwa kuti masoja anotarisirwa kuti ararame nenzira ipi nemutoo upi. Havatori zvevanhu, havabi, havavhiringi povo, asi kuti vanochengetedza kana pachine pakanganiswa vanogadzirisa vachichengetedza mutemo. Ndo mauto atinoshuvira kuve nawo muzuva ranhasi.
Zviriwo zvamungati zvakanaka zviri kuitwawo nemauto tisingatarisei zvekupindira mune zvematongerwo enyika kwamuri kutaura?
Zvakanaka zvinoitwa nemauto eZimbabwe zvinosanganisira basa guru ravakaita pakubatsira panguva yemvura yemafashamu yecyclone idai yakabata kumabvazuva enyika yeZimbabwe. Tinoziva kuti mauto akaungana vakatora muzvikopokopo zvavo marori avo vakabatsira vanhu vakaedza kuvakawo nekununura vanhu vanga vakatsitsirirwa pasi pemabwe akawanda. Izvozvo tinozvikudza. Uyezvewo tinoziva kuti panguva dzenge dzichishayikwa chikafu kana kuti panenge pakukurwa mabridge nemvura, mauto anopinda vachibatsira. Zvese izvozvo tinozvigamuchira tichizvitenda. Patinongotsutsuma chete panyaya mbiri dzekodzero zvakarewo nenyaya yekuzoda kukasira kupinda kune zvematongerwo enyika zvisiri maringe nebudziro remutemo renyika.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadhi Mavhinga vari parunare kuSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi nyengo yeCentral Committee yeZANU-PF vaJoseph Chuma vanoti mauto eZimbabwe anozivikanwa neunyanzvi hwawo uye kutevera mutemo. VaChuma vakudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti mauto anopindira chete panenge pakodzerwa pakakodzera.
Izuva rakakosha chaizvo nekuti izuva rekuti tiri kurangarira vanhu vanochengetedza nyika yedu, runyararo nesovereignty yedu. Saka izuva ratofanira kupedza tese tichishuvira kuti dai mauto yedu aramba ari professional, vechiziva kuti basa ravo nderekuchengetedza nyika, basa ravo nderekuchengetedza runyararo, basa ravo nderekumeka shuwa kuti munhu wese ari free kuti aite zvaanoda kuita munyika make according to the dictates of the constitution. So it's a very important day and I hope we all come together to commemorate zuva rakakosha kudaro.
Pane vamwe vari kuti mauto ari kutyora kodzero dzevanhu achipindira mune zvematongerwo enyika, munoonawo sei?
Handizvoba izvozvo. Chinhu chinogwadza ndechekuti vanhu havari kutaura chokwadi. Mauto havana kumbouya kuzopindura anything until it was necessary kuti vapinde. Dai tikataura saivi mirizhonga yakaitika naJanuary papai, dai vanhu vakaita kutaridzira havo parunyararo pasina kupokana nekupiswa zvinhu, mauto vaivhuya sei ipapo? And dai maybe vakaterera pavakatanga kutsigwa nemapurisa zvikapera ipo paya, mauto vaizopinda sei ipo paya? Mauto akazopinda nekuti zvanga zvatooneka kuti mapurisa chaiwo anga akurigwa and kwanga kwava nejobhadhi yekuti property yakuzodestroiwa, runyararo yakuzotsakatsika, nyika yakuzobhenda. Saka ndopa vakapinda. Ivo havasina vekuti vanosvika vokuverengera marights ako, havaverenge marights, havatakure mahandguns, havakusvi. Ivo vanoda uya kuzogadzisa kuti runyararo ngarudzoke at the shortest possible time. Ndo zvinoitika pamauto. Saka tikati vari kupindira vari kuchikora, ini nothing is being unfair. Vakapinda because kwakwa nekodzero yekuti vapinde.
Hapana here dzimwe nzira vachuma dzekuti mauto anogona kuparadza mirizhonga dzisiri dzekuuraya vanhu?
Unfortunately, you see, when it comes to the army, world over, kukatavira kwese, even kuFrance kune mademonstrations, ukaona kwapinda army, unfortunately, zvinhu zvabhenda for sure. Saka isusu vanhu ngatitei kuti tisasvike bhatinani zvokuti army yakuda kupinda. Nekuti army, like I said, inosiyana nemapurisa. Mapurisa anogona kuuya nemarabha bullets, vanogona kuuya nemabaton sticks nematiegas. Army haina zvese izvozvo. Ami kana yakupinda yakupinda kutoti ngatigadzire zvinhu zvizvimbo zvatopera dzere nzee, tisaite mirizhonga tisina mberi, pazvinhu zvatomera ipapo. Saka ndo difference ami nepolisi.
Tichitarisawo basa riri kuitwa nemauto, zvii zvamungataurawo pamusoro pemauto eZimbabwe?
Mauto edu takaona achishanda even patakawirwa netsaona yecyclone Idai kumanikaland nemasvingo province. Takaona mabuto vachimhanyira mberi, ndovanga vakautokiriya marodhi, vachigadzisa marodhi, vachigadzisa mabridji, kuvaka makirinika nezvikoro. Saka ami yedu muno muZimbabwe inoita zvakawandawanda masocial services anobatsira chaizvo. Tikuvaona futi even kufarming zvaiko, vachiita farming pacommand agriculture vanga varipo kubatsira kuti tizadzise madura edu. Tikaona futi even in the mining sector kuonana chiyadza uko varipo nedzimwe nzvimbo futi varipo. Saka variko kuzama kuti upenyu hwevanhu huite nyore.
Avo vanga vari nhengo yeZANU-PF vaJoseph Chuma vari parunare muBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, sangano rinomirira varaidzi kumaruwa rabudisa gwaro richiti zviri kuitwa nehurumende pamwe chete neZANU-PF handizvo zvaitarisirwa nevakarwa hondo yekusunungura nyika. Mutungamiriri wesangano iri vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti mauto vanhu vari kungodzvenyererwawo sevamwe vese, asi chinovakatya madza ndechekuti sei vachibvuma kushandiswa mukurwisa nokushungurudza vanhu.
Mauto edu anoita basa rakakurisa rekuchengetedza nyika yedu, rinove basa ratinorumbidza. Tinozwa tinokatyamara zvikuru kana mauto edu aakupinda musiti zvaakaita musi wa 1 August, achipfura vanhu, vanhu vakafa, achipfura vanhu, vamwe vakakuvara, vamwe vakashiri vakaremara nanhasi. Rokaslamara zikuru kana mauto akupinda mzimba zevanhu achiva abdanta. Tine vanhu 26 vakaabdatwa muna January mauto arimo. Totarisa toti ndio basa remauto edu here vanove vanhu vanofanira kunge vachitichengetedza. Hatina fari kuti kana vanhu vanofanira kunge vachichengetedza mhomho yeZimbabwe vakushandiswa kuchengetedza masimba evashoma, vachishandiswa kuchengetedza masimba evashoma shoma vasina rudo nesu.
Chii chamunoshora?
Vanhu vanotambura sesu, masivu sevanzi vari kutambudzwa sesu. Vanhu vanotoshuwirawo kuti dai vawana chekuisa patafura. Asi kune vashoma shoma vanorwa nemazita avo. Tichitarisa kuti zita ravo rakashandiswa pakawandisa.
Zita ravo rakashandiswa papi?
Hundo yakagova kuti TRC. Pakashandiswa zita remauto pakutora zvinhu zvakasiyana siyana zvinosanganisira migodhi. Zita rakashandiswa remauto panguva yakawanda wanda, asi panongozodya vashoma shoma ivo mauto wacho. Tosangana navo kuglenora, tosangana navo kubudiriro, tosangana navo kuwadzana. Vari vanhu vanotamburawo sesu vachitambira mari shomanini.
Saka vamasaraure pazuva ranhasi munoti?
Saka pazuva iri remauto tinoti anonzi muuto ndiani? Muto haasi chete munhu anoda kushandisiwa, anoshandisika. Muto munhu akazvipira kuda kurwira nyika yake, kuchengeta nyika yake. Saka tikuti ngavadzokere pabasa ravo, vachengetedze nyika yavo, vasachengetedze simba revashoma. Vashoma vasina hanya navo, vanoda kuvashandisa kuti ivo vashoma vazvidyire.
Ava vanga vari mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vari parunare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Daily News rinoti mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vakumbira mutungamiriri weNamibia vaGenkeb nevaimbove mutungamiriri weBotswana vaIan Khama kuti vaite vanamutongi gava pakati pavo nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. MuDaily News mekare kanzuri yeguta reBulawayo yave kutya kuti mvura mumadhamu ayo iri kudzika zvakanyanya nekukurumidza. MuNewsday mune nyaya inoti pamusaka pekusavimba nezanu PF, bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa richange riine vanhu vanochengetedza runyararo pamwe chete nevanotora mavhidhiyo apo nengo dzaro dzinenge dzichiratidzira. MuChronicle mune nyaya yetsaona yakaitika nezuro munzira yeLutumba Chituli Pasi kuBackbridge pakafa vanhu vanomwe, vamwe vapfumbamwe vakakuvara. NewZimbabwe.com ine nyaya inoti imwe kambani iri pasi pemauto inonzi yakatorawo mari kunasa zvisiri pamutemo, izvo zvaisasa chigaro weZac amai Lois Matanda Moyo pakaoma, sezvo murume wavo gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaSB Moyo vari umwe wevakuru vekambani iyi. Muchikamu chino chinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Tambura isimu muZimbabwe, tambura nenzara chaiyo. Tini naisoni yelani marari. Eva mbona zvekuita hurumende yeZNPF yatikuwadza nenzara. Munangu agwa hapana zvaari kumboita, baba akapinda achipisa mugabe. Hapana chachinja. Zvinhu zviri kungoita worse, bad to worse. We are suffering, suffocating Zimbabwe. Please, tibatsireiwo.
Mamuka sei mukoma tanonoka hwande nevateereri vese veStudio 7. Tinokutendai nenhau dzamunotipa dzisina divi radzakarerekera. Tinozviona kana muchizeya nyaya yezvematongerwo enyika. Munotaura nevatsigiri veZANU-PF uye munotaurazve nevatsigiri vemapato anopikisa. Izvi zvinoita kuti nhau dzenyu dziteererwe nezvizvarwa zvese zveZimbabwe. Imwe nyaya ndinoda kutaura inyaya yavamunangagwa. Vamunangagwa vari kukurudzira runyararo, asi vanoratidza kuti havasi kutaura nevatsigiri vavo kuti vasaite mhirizhonga uye vasachikidzire vemapato anopikisa vakafanana nevebato reMDC avo vari kuonekwa vachitsikidzirwa navamatemadanda navamutodi nevamwe. Dai kuri kunzi vari kudaro nyararo vangadai vachitaurawo nevatsigiri vavo kuti vasatsikidzire vamwe. Ndatenda.
Mangwanana akanaka kumana nevasikana vepa Studio 7. Inini ndiri kuda kukumbira kuti mutizvidzirewo mazuva angu pano ezanu PF akateerera vapindureyo 16 August asati asvika. Ndoda kuziva kuti ko demonstration yakazorambidzwa riini kuitwa muno muZimbabwe. Demonstration, peaceful demonstration, kuratidzira kune runyararo kwakazorambidzwa riini muno muZimbabwe. Nekuti demonstration iyoyi yazonyanya kushamisira chii? Sei vanhu vezanu PF vabva vamirizika maleaders acho ese kubva vati aiwa haitwe, aiwa yakaipa, aiwa panoda kukandwa mabhomba, zvatanzwa naOpa Mushingiro achitaura mabhomba achona vamaona achigadzirwa kupi. Ndopatoda kuti vatitsanangurirewo ipapo. Vachamisa mutungamiri weopposition akangotaurawo zuva redem, asi isusu sevanhu vezimbabwe tagara tingoriwo red kuti tiringoratidza kunyunyuta kwedu chete. Hapana kunzi panoda kupidigurwa hurumende, hatizivi kuti vari kuzviwana kupi zvekupidigurwa hurumende. Iyi ingori nyaya yemwana wese wemuZimbabwe aomerwa nokukwira kwemutengo wezvinhu zvese, ndo ari kuda kuratidzira murodhi. Saka ivo vari kuzviwana kupi zvekuti panoda kupidigurwa hurumende? Vari kuvhundukei? Ngavatipindurewo kuti demonstration yazonyanyo kuipa papi, yashamisirei zvehongo kuti munhu wese wezanu PF yangu abata mukuru, bata mupfupi, bata murefu, bata mupfupi, chii chanyanyoipa?
Mangwanani, mangwanani vashamari vaStudio 7. Ini ndinoitwawo David Mutambara, ndiri kunoko Pretoria. Handinangu zvakawanda ndinoda kutaura. Ndinoda kutaura pamusoro pemurume anonzi Matemadanda. Murume anonzi Matemadanda angada kuti asakangwara, iye asina kungwara. Unofanira kuziva kuti zvinhu zvaari kuita zvika zvimangwana zvichamubata. Tine nhoroondo yevamwe vaidaro, asi nhasi vakati duku. Unofanira kuziva kuti vanofanira kuziva kuti hakuna chisingaperi, chisingaperi chinoshura. Zvaari kuita izvi achitaura zvinonzenzi zvaanotaura kuti vanhu vari kudemonstra kana achitambura munyika, achitaura kuti iye zvakazoda zvakazadai, ndezvake zvaanotaura izvi. Hazvakava nemusoro. Matemadanda handiwo munhu usina kana njere muZanu PF. Ndara iyoyo haana kana pfungwa. Handizi wai munhu angakubatisa munhu padhuze akaita seMatemadanda padhuze naye. Munoshoresa chaiyo nepati yavo yacho, haana kana brain. So haa, ini chandinongoziva kuti tichasangana naMatemadanda, tichavabvunza rimwe remakore vati duku. Zvinopera zvavari kuita zvavakufunga. Ndatenda hangu.
Kwazai kwazai vashamarire veStudio 7, mamuka sei vana mukoma Jonga apo ha? Tamuka bho zvedu, tiri pano paWestern Cape regai tisapedza nguva zvedu. Tipinde mukati menyaya. Hapana kusununguka kwetakaita vana mukoma Jonga, sezvo tiri kumadondo kudai kumaWestern Cape, kudai kumaSouth Africa, kudai yakaona rusununguko 1994, asi ndokwatinongodai kungotizvira. Isu takaona rusununguko 1980, asi hapana chakamira zvakanaka mukati menzvimbo yekwedu. Zvakaoma vedu woye. Zanu PF inongoti dai dzemo iyoyo pangoitika mhirizhonga chete kuti vaone zvekutaura. Ndivo zvevari pamberi pekumisa demonstration yedu yatinoda kuita kudai. Koma naimi ndo vatori nezvese izvi, ndo masoja, ndo mapurisa iyo Zanu PF. Nekuti how come kuti vanoita pamberi kuti demo iyi haisaita, haisadai, haisadai, of which authority inobve kumapurisa? Hakoma naimi zvakaoma, zvingori pachena izvi. Ndosaka president Chamisa vakati munotidzidzisireiko kana musikadi kuti tidini, tikupewo mupfungwa dzedu. Handiti dangi bai.
Makadii, makadii, makadii vanhu veZimbabwe, vanhu veStudio 7. Zvinotaurwa naMatemadanda naMatutisi vakamhanya vachimhanyira vamugabe kuti vamugabe vairove pasi. Ivo vanorwadzwa nechi? Vanodi kusungwa kana kutaura mashoko ekuthreatena. Kwavasungwe. Ikodzero yemunhu wese muno muZimbabwe kuti ademonstrate. Atenda.
Makadii veStudio 7, vashamarari nevateereri mese. Ndinoitwa Mai Junior, ndiri paCape Town. Handiri kuda kubatsira hwangu, hama dzangu dziri kuZimba uko dziri kuti dziri kuda kuprotesta musi wa16. vanga protesta vobatsiro parimwe riri kudeuka sekudeuka kwarakaita last year. Endi chandiri kuda kutaura ndiye kuti kana vachiprotesta ngavazive zvavari kuprotestera vonanga ichocho kwete zvekuti tiri kuprotesta vanhu veMDC against ZANU-PF. Vanofanira kuprotesta kuti nyika inake ndo zvavanongofanira kutaura. Yes, vanogona kutozobatsirwa wakada. Ndatenda.
Avo vange vari vateereri vestudio 7 vari mutsvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinokukumbirai please kuti musaridze mimhanzi pamunenge muchirekodha mameseji enyu. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mafashanu emvura auraya vanhu vanopfuura mazana maviri uye akonzera kuti miriyoni yevanhu vatize misha yavo mumatunhu ari kumadekore nekuchamhembe muIndia. Mutauriri wehurumende anoti vachiri kuedza kununura vanhu vazhinji muchire mekunaya kwemvura yakawandisa ikasadza nzizi. Mishonga miviri yange ichiedzwa pakurapa chirwere cheEbola muDR Congo inonzi iri kubatsira zvikuru zvekuti ichapihwa kuvarwere vese. Kubudirira kwemishonga iyi inonzi Rain EB3 neNAM114 kwakonzera kuti vanoona nezvemishonga iyi vamire kuongorora kwavanga vachiita asi kutochipa varwere mishonga yacho. Vanhu vanopfuura chiuru nemazana masere vafa muDR Congo kubva zvatangidza chirwere ichi mwedzi gumi nemiviri apfuura. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mirayiro mitsva yakanyorwa nehurumende yavaDonald Trump yakaziviswa nezuro kuchinzi ichatanga kushandiswa muna gumi guru gore rino. Mirayiro iyi inorambidza kupa vanhu vasina kuzvarirwa muAmerica mapepa ekugara munyika anonzi magreen cards kana vachiwana rubatsiro mune zveutano kana kuti Medicaid, batsiro mune zvekudya kana kuti mafood stamps, kana kubatsirwa kubhadhara imba yekugara pamwe chete nezvimwe zvinobva muhomwe yehurumende. Mirayiro yava Trump iyi inoonekwa senzira yehurumende yavo yekuedza kuomesera vanhu kunyange vakapinda muAmerica zviri pamutemo.
Vakomana kana tiri tose iwe inokuna nangu dzakawanda. Come on, I'm gonna talk about anything.
Thomas Mapfumo vanhu vatema. Sezvo nguva yadi yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Rimwe divi remba yavajobscala pamwe chete nemudhuri wakaipoteredza zvinopfudzwa nemotikari. Nhasi Zimbabwe inocherechedza zuva remauto. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zviya dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.